Lambonio, the local state. But in Reba Bondi, I got to come in a state, I get crowd to Muria Mari. Dear, no one of my ministries, Ose. Dear, no one of water, environment, mining, land, agriculture, health, education. Dear, Muriduas. It's very befitting. Kutia, Rana, Angazi, Rano Famba. Vachikurumidza kuzvika, vachimambo achitambura. Zvinhu zvazvava long overdue.
Takatarisa kumira kwakaita zvinhu. Hamufunge here kuti mari iyi yaigona kushandiswa pane zvinhu zvinobatsira vanhu vese vakawanda munyika?
Unoona, muZimbabwe vanhu vari kufamba neshoka here vose? Mota dziri mugovernment ingani, dziri ingani government yose. Nemaparastatas. Dzingai dzatengerwa madzimambo vakuru venyika ndodzonzi mari yoyonga inoshanda ikoko. It's a little bit drop in the ocean. Tikanaota izvozvo taurira hurumende yemaparastatas ose ndozvine impact. Wozi mari yemadzimambo yomuka vanyima haina kana impact pazvinhu zvamota izvozvo.
Tinonzwa hurumende ichichema-chema ichiti haina mari, asi kana takuenda kusarudzo inowana mari yekutengera madzishe motikari.
Hazvisi zvokuti vanhu vavakuenda kusarudzo. This scheme ndee 2004. I'm going to underline it. 2009, this vehicle is supposed to have been replaced.
Imi munonzi mubhadhare mari pamotikari izvi ndizvokungopiwa here?
It's a loan scheme.